manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scala dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mbazi rezvemutemo muZANU PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reParamende vaJob Scala. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScala vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka majeri. VeCCC vari kupomera bato reZANU PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa. Vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura kunyanya-nyanya munobva panosungwa ana baba. Vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai, vanenge vanyanya kusungwa vana nekuti ndo vanosara vachitambudzika. Pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambe mumba breadwinner. Saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru?
Majeri hakuna chikafu, vanhu vanotambura, une nhamo zvikuru. Ijere of course hazvingazofananiwo nemuchato, asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bheo vanga vaita 153 days vari muchitoki. Ike zvinezvi mukatarisa vaScala vatinge vatipfuura 160 days, kungova kushungurudzwa, kungova kusvinyangwa semutsuva. Asi chokwadi chiripo nekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoendaka kukoti kupetwa bheo, nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva, kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara. Kana ukanzi wakabata chibhara hazvino kuti wachibata, kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo, asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari, nekuti nyika ndeyaMwari, vanhu ndevaMwari, nguva ndeyaMwari, zvose ndezvaMwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita, asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose, nekuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mubazi rezvemitemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Vasikana havana kumbosungwa neZANU-PF, vakasungwa negavhenendi nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara. Ende vasikana inoya vanozviziva kuti pane mutsauko westate nepolitical party. ZANU-PF haina mapurisa, ZANU-PF haina jere, ZANU-PF haina makoti, ZANU-PF ipolitical party. Vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa. Ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare, vachadaidzwa kudare vozotaura kuti
vari kuchema chemawo kuti vanhu veZANU-PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe. Munoti kudii nemashoko iyayo?
Vanhu veZANU-PF havafambi vachikopara mhosva. Tiri vanhu vane discipline, vanoteerera zvinodiwa mumutemo. Nyaya yokuti inongori nhengo yebato rinokwikwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva. Asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare, zvoonekwa kuti vakapara mhosva here kana kuti hauna. Saka vasikana ngavamirire zuva ravo ravachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo.
Zvimwe zvavari kuchema-chemawo nazvo vamangwana, vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika. Munoti kudii nazvo?
Ndihazivi vatongi vavaita izvozvo, asi chandinoshandicho kuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even vestate kana uchinge wadzingwa basa zvisiri pamutemo, kune kwaunonomhangara nyaya yako yoongororwa kuonekwa kuti wakakanyarisirwa here kana kuti hauna. Kana paine vanhu vakakanyarisirwa nestate, vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo.
Munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenyuklia pazvombo zvenyuklia zvinoparadza, ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenyuklia. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende, zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo, nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita muna mati anga ari ku akupaka dana area yemi kuna 40 yemi kumisoro ku area yemi immigration ekumate aka akata samba kubva kupaka dana kuchika mitakada kuchika tinai 40 ndekataka mitia muna polisa achidza kutsinga ipapo wakasira vakuru kana kuti maliza vatatu kubva pagurupu redu ndekubva vaenda nechiku chajesi kuharare cendro saka vakanga vasara vakazivisirira kuti vanzise kuti vamwe vatorwa nemapurisa zviri kufamba kufamba vekubva mapurisa azovatora vapana okay kana rodzen manyika vari kuya kuchajesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
abva kusunga hapana munhu akarohwa
mati imi manga mapiwa oneso yekuti munge muchienda kunonamata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamate
inamatira maproblems akasiyana-siyana ari kusangana nesu vanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nekuita nengi kushandiswa kwezvinodhaka nevabiki zvauraya maiemiisa zvimvura yavesanganisira zvekare dzimba chaidzo dzevanhu vati miirisa tiri kubreka tiri kusanganisira zveri inyaya dzine kwekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari nevanhu
asika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono wevamwe asi vanhu avanofanira kunzwisa kuti federated politician kana kuti anonyatsonzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kuti hai dzirimunaidzi mari mari pakati saka tingava kunyepa kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amunzi mari aasailend ari kuti handinei nazvo vanhu vanenge vasingazvi kuti havo nyaya dzematongerwo enyika asi ristoriyei watingati ndiyepolitizen muhombe nekuti apere mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti taka ihwaine option yekuti tiribhadhara fine asi nhau yakanga iripo ndeyekuti vanhu vakanga vasina mari dzaemafine asi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapa takariita danho rekuti no kana vanhu vati kunamata imari mhosva munofanira kutonga hatingagumi fine nekuti iadmission nekutinekutotinekuwirana nekuti
manga muri kupi chaizvo muharare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuharare rimandi zobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufunel section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
hatinganyanye kushora hedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatirwo edu kutongo kutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka havo chikafu chiriko chekudya chekurara chaipirwa zvedu asi kungoti mukati metongo tingoona kuti nhamba yevanhu inenge yakati wandisei saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhiraivhi remutsongo kutiona kuti hurumende nekuva inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite vharaiti yechikafu nekuti dhiraivhi ravo rakanyanya kuwanda
nguvai kuti pasina ipi zvakaita ndizvi ndovia pano iri apo kubvaita zvakaita senyana ndinoda kubata madhezi akagara mutundu wese kuarare zvina mbiri kuvarimo sezvakabika nyana kare kwemazuva maviri chetei saka zvinhu izvozvo ndozvinoita kuti vamwe vanhu vazive dunha matezizi nekuda kwekuti zvaitinoinga kutina kunge rakabhalansa.
Ko, nyaya yezvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana watingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibirawo nemabhesi asi tikatarisa vamwavo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai maitaa.
Avo vanga vari vaGoshomi vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuKata, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuKata?
Kata inyika inogarika, hakuna mheremhere, inyika inofadza chose.
Pane zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo inapo, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeKata nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo, matourist akawandisa. Pese paunongobuda panenge pane matourist tiri kusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana siyana, zvinozvi zvinofadza chaizvo. Ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana siyana anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda schooldrive unongobuda upinda mutrain upipinda mubhazi free kana une haya kadhi. Zvinozvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaruenda wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Kata iri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndaane nguva ndichiticha kunoku Middle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuKata. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blanket. Taruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudze vana. Kuti akaenda sei handidi kunyepa, handizivi. Coordinata wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lady from Emirates. Up to now handisati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kumupa mablangeti kushungudze vana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda vakatonditumira mapictures vana vane mablangeti atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvinozvi zvinofadza chaizvo kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo nerera nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi tichiri kugara kweikoko kuzisikoko ndokwandakakurira. Saka mai vangu vairuka ndo vaindidzidzisa ndichiri kuombichana mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvokutotengesa chaizvo. Mai vangu vanga nespidi yekuruka yandinoona akatora spidi iyoyo zvokutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mahemanje gore ra 2018, ya 2018 ndopa ndakatanga zvokunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket skills zvichinzi kune madzimai ari kuruka blankets muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune angari coordinator tikatowirirana nokuonawo marukira andaita. Ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche, ndo zvandinofarira, ndo zvandakadziswa namai vangu. And up to now ndichine mamapatani andakadziswa namai vangu andinotoruka nemusoro.
Muri ikoko kukata, pane zvamakaita here zveworld cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, kata World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa akakroshwa ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro, a few girls. Tairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonerawo paflag ready papo. It's an initiative yandakaitwa nevana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Lucky ndobva yangopfuurawo nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kukata team yedu yekata. Saka munondibata paFacebook page rangu rakanzi Chiedza Pascalia Gope neInstagram yangu Chiedza Pascalia Gope bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda chaizvo kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina velasi nokundiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai tokukurudzirana semadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusoro-soro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handivo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore 13 chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemachiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwatambwa iko 68 minutes. Pane imwe mitambo yatambwawo nhasi, Poland yarova iyo Saudi Arabia 2-0. Kuchitiwo Australia yarova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zvizere panyaya yekurwa kweTunisia uku nemukana wayo wekuti yenderere kumberi nemakwikwi aya, regai tinzwe kubva kumutorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarova 1-0 neAustralia, iyo vangatarisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata chekuNorth Africa ichi chiri pasi pasi pegungano regroup D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemuAfrica ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri, uyo vachatamba neFrance iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu vaAlan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa neFrance. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyu ndo paine chansi yekuti inokwanisa kubudirira, paFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmaya Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charohwa neAustralia, iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Dai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia, Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket, asi Tunisia ndiona yatiti yandigwadzisa zvisingaiti. Zvaiita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu vaSilent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvichitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark, asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndo pavaifanira kutora mapoints. Mandi meneo kuti kamwe keAfrica kakamira sei dono, asi gemu rakutorema rasara rakurema. Apa ndo pataitofunga kuti Africa yaita 3 points like zvaita Senegal. Takafungirei baba.
Mumwe mutambo wegroup D pakati peFrance neDenmark uri kutotambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal, iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vatendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Zvemuri kuona matambiro avari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya, apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, toda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJobScala. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kwekuisika tisen